manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
kana kavatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi National Executive Council yeMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inodzinga vadzivai mhetu avakamirira bato iri musarudzo dzemiriri weairport dzichangobva kuitwa asi vamhetu vanoti kunyange hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri vanga vatobuda vega mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Day vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze chikwata chichikeni yini chinowedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yepremier soccer league indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC komiti yepamusoro yebato reMDCT inotungamirwa naDouglas Monzora yeNational Executive Council nezuro yakabuda nechisungo chekudzinga vadzivai mhepo avakamirira bato iri musarudzo dzemiriri weairport dzichangobva kuitwa dzemabi election uye variwo sachigaro vedunhu reHarare vamhetu vari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato iri mushure mekuburitsa mashoko ekuti vakakundwa musarudzo idzi nekuti vakanga vakapfeka bhachi reMDCT vamhetu vakakundwa naMaizalera Makari veZANU-PF tabata mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube kuti tinzwe zvizhinji
nezuro musangano wedu weMDCT waita musangano mihiri weNational Executive neweNational Council vanhu vauya kuti vape maonero avo mune zvakabuda musarudzo dzeby elections dzemusi wa26 March. Chikurukuru chandingataure ndechekuti kwaitwa zvisungo zvakawandisa asi dzimwe dzacho ndedzemupati dzatisingagone kutaura kune veruzhinji pati dzatakugona kutaura ndedzekuti bato redu raita chisungo chekuti tishande pamwe chete sevana veMTC tisaparadzwe nekuti kwakabuda mashoko akawanda sarudzo dzabuda anga achida kuti atiparadze sebato saka bato ratora chisungo chekuti ticharamba tichishanda takabatana tiri pamwe chete
maiti National Council ichabudawo nechisungo kana matano anga torerwa vadzivai mhetu ndezvipi zvakazosungwa nemusangano uyu
National Council resolved kuti vadzingwe musangano zvichitevera zvavakaita vanga vasuspendiwa ne standing committee asi patakazoita musangano we National Council vakabva vaunza bhazi revanhu vakauya kuzonyomba vanga vari musangano vachitukirira vachiita zvinonyadzisa tiri pamusangano ipapo saka musangano wakabva waresolva ipapo kuti ngavabve vadzingwa mumusangano saka hatisisinawo musangano weMDC
ko panyaya yekusaitawo zvakanaka kwebato musarudzo matanho apa akasungwawo nemisangano iyi
musangano wasunga kuti tinge tichitora matano ekuti tiite restructure our party from the grassroots zvakanyanyoti affecta paelection inoyi ndechekuti vakabuda matiri veCCC vakatora mastructures munzvimbo dzanga dziine marecalls saka patakazoda kukampaina isusu mastructures edu anga asina kumira mushi nevakasara vacho vaiti viringa vachiita sekuti vari kushanda nesuwo vasiri kushanda nesu saka takazoti totangawo patswa futi kuti tigadzirise mastructures edu nekuti vanhu musangano vanouda asi vanga vasingazivi kuti vangautsigire sei kusina mastructures kudzimbo idzodzo dzakakontest.
Avanga vari mutauriri weMGCT inotungamirwa nawa Douglas Mwonzora vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vamhetu ava noti kunyanga hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri vanga vatobuda voga mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka.
So it then happened yesterday when I went to attend a national council meeting and not being that a provincial chairman we Harare province. Ndakanga ndanzwa makuwa 3 days ago ekuti I have been suspended but tsamba ndina kuiona saka since ndina kuona tsamba ndakatrega inji and to my surprise ndakawana ndakavharirwa door kuti ndisapinda and mamune mayouth anga amobilizewa to attack me. Mastructures ese muHarare anga amobilizewa again to attack me. Then pane mabhaunza anomira pamabhawa anga aunzwa kuti ahaiwa kuti azondirova. Then riot police again yakadeedzwa kuti izobatsira pakundibhuroka kuti ndisapinda mumeeting iyoyo. Zvakandishamisa kuti shuwa just a chairman weprovince ndiye anounganidzirwa machine gun yesterday kumubhuroka kuti asapinda munational council. So pavakandikira gedhi ndakomberedzwa nemabhaunza nemayouth anemasimbi nechii nechii. Vakabva vanditi hamukwanisi kupinda because takakusaspendai. Akataura izvi ndiivoni musaruwa. Tikati ko makandisaspendari ndi how come hamuna kundipa suspension letter? Because the suspension letter is being prepared. So that's when I walked out of the first door and underpinned the room duty. Then the riot police akanga iripo ndokubva yatondi mhanyisa ichiti papano ipapano nevanhu vekuepwet vakanga varipo ndokubva tatodzimba.
Saka tingati here makatambira kudzimba kwamakaitwa pamusangano ikoko?
Inini zvangu I accept that verbal suspension. Although ndisatinda puwa a written one, I think I can call it quit because inini wacho ndanga ndiri disgruntled nemaranirwo yanga achiitwa pachi.
Zvii zvamava muchinyunyuta nazvo mumafambisiro ebato?
Firstly, abuse of party resources, imposition of candidates and maladministration. So National Council, it's true that I wanted to move a motion of a vote of no confidence on Douglas Mwonzora because ndakaona sekuti the only hope in MDCT ndeye kutoti inofanira kuti anga yaitoita leadership change. Either Douglas steps down or I quit. And prior to my by-elections ekuepwet ndaitoti gara ndichotaura neutungamiri kuti inini ku National Congress handisi kuenda kana pakasaitika leadership renewal before because tikaenda ku Congress we will be rubber stamping Douglas Mwonzora.
Vanga vari nhengo yakadzingwa mubato reMGCT inotungamirwa nawa Douglas Mwonzora vazivai mhetu vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Awareness Day. Vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo kana kuti vane autism vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidzire. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rekupemberera World Autism Day iro rangi rakarongwa nesangano rePathways Autism Trust, vamwe vabereki vati vana vakawanda vane dambudziko iri vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti munyika hamuna zvikoro zvinodzidzisa vana vane dambudziko iri. Amai Dorin Tirivavi avo vane mwana ane dambudziko iri vanoti vakatambura zvikuru kuti vaone nzvimbo yekuti mwana wavo aende kuchikoro sezvo airambwa muzvikoro zvese.
I should go to school. I'm going to last maybe a few days, 3-4 days. Move over to Tata.
Vati pavakatsvaga rubatsiro kubandiko rebazi redzidzo yepasi rechild psychological services, mwana wavo akaendeswa kune chimwe chikoro chine vana vanorarama neurema uye mwana wavo hapana zvaaidzidza. Vati nekuda kwaizvozvo vakabva vabvisa mwana wavo pachikoro ichi.
Education yaiwana ikoko was not appropriate nekuti kwaiti kana ukasvika vanga vana vanenge vachidzidza pasiye sezvanambotaura kuti anombonyamhanya nesilverfon ndaigona kumanyachena mumaka saka ndakaona kuti chi ari kuchikoro but kwaari kuchikoro kwatamuendesa kunovaraidza vakuruva kuti tanodzidza ndochanga ririro dambudziko ratakaona.
Mumwe mubereki ane mwana ane autism, amai Elina Mpemba, vaudza Studio 7 kuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro peautism. Vati vomwana wavo haasi kutambirwa muzvikoro, nekudaro vanotomuriritira vega kutsvaga nomuchengeta nekumudzidzisa. Vanoti zvikoro zvehurumende zviripo zvinosanganisa vana vane hurema hwakasiyana-siyana, nekudaro vana vane autism havana chavanodzidza muzvikoro izvi.
Government schools ariko vanomixa vana veDown syndrome autism nemadisability akasiyana, of which vana havadi kumixa because vana ava vakamixwa vanotedzera zvinoita munhu. Saka kwamiswa nemwana ari Down syndrome anotanga kutedzera matricsi wayo, and of which program dzinosiyana because program yacho haifezi, and even mwana wacho Down syndrome wacho autism because vanenge vachingoitiswa zvakafanana, which is not good for the child.
Mai tiri vai vanoti mushure mekushaya zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze, vakabatana nevamwe vabereki vane vana vane dambudziko iri vanosanganisira amai Flora Chinaire, ndokuumba sangano rePathways Autism Trust. Sangano iri rakavhura chikoro chevana vane autism mumusha wemaobra muHarare, asi chikoro ichi hachisi kuwana rutsigiro kubva kuhurumende sezvimwe zvikoro.
Havasati vakwanisa kutipa mari. Ndofunga challenge yatinayo ndeyekuti isu sales operators center hatisati tapiwa kuti tioperate sechikoro, nekuti kuti miregistre sechikoro inofanira kutangana 12 ndokuti mukwanise kupuwa maticha.
Mai tiri vavi vati pari zvino chikoro ichi chine vana vatanhatu chete, sezvo vabereki vakawanda vari kutadza kuendesa vana vavo nekuti chinodhura. Vati nekuda kwedambudziko rine vana ava, mwana mumwe nemumwe anofanira kunge aine murayiridzi wake. Izvo zvinoomera vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauri webazi iri vataungana ndoro vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa, Mental Health Services mubazi rezveutano, Dr. Patience Maunganidze, vati bazi ravo rinoedzana pose parinogona kubatsira vana vane dambudziko reautism muzvipatara zvavo.
Kune makliniki ariko, we have child psychiatry clinic, ma mental health institutions. Saka vanokwanisa kuassesswa voonekwa kuti ndo chirwere chavainacho, then vokwanisa kutanga kuonekwa kunzi vane maspeech problem here chii. Saka vanhu kana vaine maspeech problem vobatsirwa speech yavo, atinoti speech therapy. Kana vaine mabehavioral problems vopiwawo mushonga inobatsira behavioral problem, voendeswawo kumaoperational therapist anobatsira mabehavioral problem. Saka izvozvo zvese zvinoitwa kuzvipatara zvinorapa vanhu vanorwara nepfungwa.
Dr. Maunganidze vati hapana ruzivo rwekuti vanhu vangaane vane dambudziko iri munyika, nekuti vanhu vanononoka kuenda kuchipatara. Asi zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pazana ane dambudziko iri. Zvinonziwo dambudziko iri rinobata varume zvakapetwa kana kudarika vakadzi. World Autism Day inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega, uye gore rino iri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti autism is a developmental difference, it's not a disease. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anopa rubatsiro ari pasi peUnited Nations anoti rubatsiro rwave kudiwa zvakanyanya muUkraine, apo hondo pakati penyika iyi neRussia yawedzera ichipinda munzvimbo dzakawanda dzenyika iyi. World Food Program inoti chikafu chiri kudzikira uye chave kunetsa kuwana muUkraine. Kunyange hazvo paine njodzi nekusachengetedzeka, sangano iri rinoti rakwanisa kuwanisa chikafu kuvanhu vanosvika miriyoni imwe chete kubva pakapinda mauto eRussia nechisimba muUkraine musi wa24 kukadzi. Vachitaura vari muguta riri kumawirira reLviv, mutauriri weWFP vaThompson Piri vanoti zvakaoma kuona kuti nyika iyi yaparadzwa zvakadii kana zvinodiwa nevanhu vanenge vachifamba zvakanyanya munguva yekusagadzikana kwezvinhu yakadai. Vapiri vaudza Voice of America kuti vakanga vachangodzoka kubva kunogovera mavoucher United Nations nemamwe masangano anobatsira pasi rose, vari kuti hondo iri muUkraine yakonzera dambudziko mukuwaniswa kwechikafu mupasi rose. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti hakuna munhu akafa necovid-19, izvo zvakaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga urambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mana nevana, kana kuti 5444. vamwe zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vakawanikwa vaine denda iri nyika yose. Vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 75,756 vakabayiwa nhomba yekutanga nyika yose. Zviuru gumi nezviviri zvine gumi nevanomwe 11,017 vakabayiwa nhomba yepiri, kuchitiwo zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 25,599 vachibayiwa nhomba yetatu yekudzivirira COVID-19. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore gumi kubva yavana kuzvitonga kuzere South Sudan yaramba iri nyika isina kugadzikana, ine utongo husina kusimba, kusafambiswa zvakanaka kwemari dzehurumende neuori hwakapararira. Izvi ndizvo zvikuru zvaive mugwaro rebazi rezvekukwidzana nedzimwe nyika muAmerica rarakanyorera kudare reparamende yeAmerica kana kuti Congress, rinonzi nesangano renhau reReuters rakaudzawo nhengo dzeparamende kuti hurumende yavaBiden icharamba yakatarisisa vose vari kukonzera mhirizhonga muSouth Sudan pamwe nevakuru muhurumende vasiri kutevera chibvumirano cherunyararo cha2018. Mutambi wemuAmerica anoita zvemafirimu nekuimba Will Smith akasiya chigaro chake kusangano reAcademy of Motion Picture Arts and Sciences zvichitevera zvakaitika usiku hwemibayiro yemaOscar, uko akarova mbama mushamarari Chris Rock. Iye zvino toenda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chake chezvinosangana nemadzimai.
Chingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai vari kugara muSouth Africa, vachange vari kutaura nesu kuti vari kuzvigona sei uyezve kuti shuwiro yavo ndeyei panyaya yemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe.
Ndinoitwa Chironzi, ndiri muno muJoburg kunonzi muRoodepoort ndomandiri.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, imi semudzimai zvii zvamuri kubatawo kuti upenyu huendeke?
Ashandiri kubata pari zvino ndiri muno muJoburg, ndine vandinoshandira, varungu vandinoshandira. Saka zvandinoita ndezvekudai, ndikawana mari yandinenge ndawana yekutambira iyoyo, ndinoenda kuDragon City, then ndonohodha zvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nemablangeti, ndopinda muJoburg ndohodha even zvevana matracksuit zvinoenderana neweather. Then kana ndichinge ndahodha zvinhu izvozvo ndotumira kuZimbabwe. Kana ndatumira kuZimbabwe, vakuZimbabwe votengesa, then kana vatengesa vosenda futi mari yacho bank. Dani kuti ndimirire pay yangu, handione pay yangu zvichinyatsobuda nekuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka 30 months.
Saka zviri kuendeka here? Pamuri kutumira mari iri kudzoka here?
Hongu, vana vakatengesa vari kuZimbabwe, then mari vanoisa pamukuru kurogisa ne-e-wallet. The moment yavanoisa ne-e-wallet, ndinotora zvakare mari iyoyo ndoenda kunohodha. Profit ndichisara ndiinayo ndakahodha, or kana kuti ikauya yese pamwe chete, then ndonohodha zvakare kuita kuti zvangu zvirambe zvichiwanda zvichiwanda. Ndikaona zvanyatsokuwandisisa paya apa ndo pandinozoti yava yeprofit ndoisa pasaidi, kuitira panozoperawo gore pandinoenda kumusha ndinosvikawo ndiine something dani kuti nditi mari yese yandahodha ndichiramba ndichihodha ndofanira kuti ndikahodha profit ndichiisa pasaidi kuitira kuti ndione chandiri kushandira tete mari.
Vana vamuri kushanda navo kuZimbabwe vane makore mangani, uyezve imi magara nguva yakareba sei muSouth Africa?
Inini pari zvino ndakauya kuno ku-2016 ndine mwana wangu musikana mukuru ane 23 years, ndine hanzvadzi dzemurume wangu vaviri, ndivo vanhu vandokwanisa kuti vanonditengesera zvinhu zvako. Mwana wangu musikana navana tete vangewo vanhu vari mudzimba dzavo vakarohwa, ndovandino no basta fia mutemi wotengi sakana wachinge watengi sa wondi zosera mari ndo kutandishi wota shakare titimari
shuwiro yenyu ndeyi semudzimai anobva kuZimbabwe arimo mu South Africa
inini shuwiro yangu ya ndere nayo titimave ndekuti ina ndishade kuramba ndichishanda sezvandichikuita Shiro yangu ndashira kuti dai kumusha kwedu kwagadzikana kwaita zvakanaka sisi tiri kuhodha zvino tichitumira zvichitengesera zvakanaka Shiro yangu yaiva yekuda kunogara kumusha nemhuri yangu ndichiita cross border ndichitengesa kani kuti ndinoramba ndichishanda ndichishanda izvozvo ndozvinyo ndirwadza kuti handingarambe ndichishanda Shiro yangu ndeyekuda kunogara kumba ndichitengesa zvinhu zvangu ndichiita business rangu ndiri panzvimbo imwe chete tiri kumba tete mari
tinoona kuti munyika muchangobva kuita sarudzo yemabai elections uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo vamwe havana kunyoresa kuvhota uye vamwe havana kubuda kuenda kunovhota imi mama katarisa here uyezve munoonawo senyaya iyi yekunyoresa kuvhota tichiona kuti kune sarudzo dziriko zvakare gore rinouya muna 2023
shiro yangu yaiva yekuti vanhu vakawanda ngatiendei kunorejesa vanhu ngatiitei serious yekuti tirejese kuvhota kuitira kuti vaya vanoda kupa mavhosi vaivaya havagone kutibira ndapota vana Zimbabwe handizvoti ndingataure ndakadini kuti ngatiendei kunorejesa kuvhota tobva taenda kunovhota zvakare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo Iye zvino toenda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives. Nhasi tine hurukuro nakanzura weWard 18 kudete kuwange mudunhu rematevele Land North waStanley Torima kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muminda zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura.
Hazvina kumira zvakanaka mudunhu randinotungamirira sakanzura weWard 18 kudete. Mvura haina kunaya zvakanaka zvirimwa zvakatsva vanhu vane nzara zvinotyisa nzara iri mudunhu mangu imomo zvinoita kutyisa chaiko chaiko zviso zvakapfekwa navanhu unonyatsokutoona makuseni masikati nemadekwani kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nzara iri kohombe yakatonyanyisa zvokuti tinototarisirawo kuti masangano akazvimirira kana iyo hurumende yedu ione zvokuita nokukasira Nekuti hai vanhu vatotanga kutambura unoziva kana kuri kuti mvura yanga yanaya semanaira atinotarisira kuti inoita makurosi kana zvinhu zvakanaka vanhu vanoda izvezvi vaakutotanga kudya zvinhu zvomuminda zvinorerusa nyaya dzakafanana nokunzwa nzara inotyisa yakafanana neiyi
inzvimbo dzipi dzamungati dzakanyanyobatwa nedambudziko iri vatorima
nzvimbo dzinosanganisira Mavale, Lupote, Songwa, Sileu makwandara kusvika kose kuna Nagurambira ndingati zvangu wange district yose ine nzara yakaipisisa nokuda kwokushomakara kwemvura nzvimbo dzandiri kutaura idzodzidzi dzakaafektiwa zvakanyanya
saka imi sakansela wenzvimbo iyi zvii zvamuri kuitawo kubatsira vanhu vemunzvimbo menyu
Ndiri kufambawo ndichipemha kune masangano akazvimiririra akafanana na World Vision nokutaurisana neve social welfare vanova ndo vanombowanza kuuya kana kwaita kushomekara kwechikafu semamirira zvakaita iye zvinezvi tinongomhanya mhanyawo tichimbozama kuti tikawana zvimwe zvishomashomawo topa vanyanya kupegura zvakanyanya asi munhu wese ari kuafektwa nenzara iyoyi Saka chinotori chikumbiro yezvizvinhu zvezvo ndatowana mukana wakadai kutokumbirazve kuhurumende yeRepublic of Zimbabwe kuti kwange district dei apiwa first priority pakukasirwa kupiwa chikafu because yagara iri nzvimbo isinganayi mvura zvakanaka saka nokudaro tinototi zvapakamira pakaita so dei vachikasira kuti vauye zvinhu zvisati zvanyanya kushatisisa kudarika zvazviri iye zvino pati kushata zvakashata saka tinokumbira kuti at least wange dei vaipa first priority
imhuri dzakawanda zvakadii dzamungati dziri kuda rubatsiro rwechikafu zvichiitevera kusanaya kwakanaka kwemvura uku
handina hangu madigits pamaoko kana mupfungwa dzangu izvozvi asi muri dzakawandisa kana chitaura nedunure wange ndirikutotaura wange yose chikonzero chiri chokuti patinosongana samakanzeras anofoma wange World District Council tiri 20 tose tinotaura mutauro wakafanana tose tine zvakafanana zvinowanikwa mumaodi atinotungamirira saka wange district ine nzara uwandu hwevanhu vari mudistrict handingahuzi but sematsanangurira andiri kuita wange district yose inoda rubatsiro saka nokuti ndawanawo mukana wokutaura najonga iye zvinezvi pamhepo ndotongotora mukana iyoyu kuti kana kuno rubatsiro rwungauya handingati ngazvochiuya kuodhi yangu chete wange district yose chero panotungamirira kwana district development coordinator vanotozviziva takatoronga musangano izvozvo kuti tisangane navo semakanzeras kuti vakamira papi vari kutirongerei sezvo gore rino zvinhu zvisina kumira zvakanaka
manga makateerera kuna kanzura weworld 18 kudete mudunhu rematevereland north vastanley torima muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo chikwata chenhabvu chechicken in chawedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yepremier soccer league panguva iyo fifa yazivisa mapoka ezvikwata zvakabudirira kuenda kumakundano e2022 fifa world cup kuqatar Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chechicken in chave nemapoints mana pamusoro pedynamos iyo iri kutevera mushure mekuita mangange 3-3 nemanika diamonds muruveve stadium nhasi masikati izvi zvauya mushure mekunge chikwata chezimbabwe chemutambo wehoki chevanhukadzi chichangobva kurohwa 5-0 neusa kumakundano ewomen's junior world cup ayo ari musouth africa emutambo wehoki magamecocks echicken in apinda mapoints makumi maviri nematatu achiverwa nedynamos netriangle idzo dzine mapoints gumi nemapfumbamwe dynamos iri kutamba mangwana neblack rhinos zuva rimwe chetero triangle ine highlanders pamusha payo mugibbo stadium munyori wemutambo wenhabvu admire muhimeke anofunga kuti chaunga chevateveri vedhimbare chichabatsira dynamos kurova chipembere nekuramba yakasonana nechicken in
ungoziva dynamos pese pese apo inotamba inonge ine masupporters ungava kuHarare kungava kuGweru kana kuBulawayo hazvishamise kuti pa 2000 supporters dzacho dziri kunzi dziri kudiwa mustadium 1500 dzokwasa nedzisupporta dynamos so yeah it can be an edge in favor of dynamos
mangange echicken in asangana nekukunda kufc platinum iyo yarova hwawa 1-0 ndokuenda pachinhano chechishanu asi yadha yashamisa vakawanda nekurova herentals 2-1 ndokuteverwa nezpc kariba iyo yadambura harare city 2-0 cranbourne bullets yatorawo mapoints ese nekurova bulawayo city 2-1 mitambo iyi yauya mushure mekunge zvikwata zvemuafrica nezuro zvakakandwa magungano akaoma e2022 world cup zvichitevera draw yakaitwa nefifa nezuro kuqatar asi senegal neghana zviri magungano ari nani mushure mekunge materanga lions aiswa mugungano regroup a pamwe chete neecuador qatar nenetherlands ghana iri mugungano regroup h pamwe chete neportugal korea neuruguay gungano iro veruzhinji vanofunga kuti mablack stars anobudirira asi cameroon ine mutoro wakaoma nebrazil switzerland pamwe neserbia kozoti morocco iine belgium canada necroatia mugroup f tunisia ine france denmark nechikwata chichakunda pamitambo yasara kuasia hapana chikwata chemuafrica chati chasvika mumasemifinari emakundano aya cameroon muna 1990 senegal muna 2002 neghana muna 2010 dzakagumira makota fainari ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida utitumila tamba mbosha, zitumilei ku Studio 7 at voanews.com. Munopanisa kunzwa na uzidu pa www.voashona.com. Ini jini jonga kandemi ilindere mu Washington DC.